Nikati chokwadi uye kuti mungazva kuti batore MGC 99 taingoshanda naro kupa referendum paya pataiti vanhu varambe bumbiro romutemo rataiona rakashata. Saka iye zvino papress conference yavaita masikati vazivisa nyika yese kuti takushanda tiri pamwe chete ende izvi zvinhu zvinotifadza chose senc yekuti musha wedu wekuramba uchikura kuti inzwi redu rive rimwe chete pakurwisa vachada kuita ZANU-PF kuti tinge tiri isusu hurumende inenge yavapo muna 2018.
Kubatana kwamaitawo kutingati here pamedzwa bato reMDC 99 neNCA kana kuti muri kushanda muri mapato akaenzana?
Tingati isusu kwatiri hakuna zviya zvekuti tingati munhu amedzwa nekuti politics dzatava kuita dzasiyana nedzanga dzichiitwa dziripo. Chakakosha chatiri kuda isusu ndechekuti tinoda kuti vana veZimbabwe vange vane mukana wokuwana utungamiri hwakanaka. Tinoda kuti utungamiri hwohwo kuti hunge huripo tofanwa kunge takabatana kuti tikwanise kubvisa sangano reZANU PF iro ratiri kuona kuti tiri kuramba ndomonga zvaro nyika inoyi. Saka ndochinangwa chedu chikuru hatisi kutarisa kuti kwanzi chazonzi uya vachii kana kuti chii. Chatoziva ndechekuti ivo vari kuti takukwanisa kushanda tese tiri pasi pesangano reNational Constitutional Assembly. Patozoenda kucongress kwedu tichazoona kuti zita iri rinochinjwa here kana kuti harisi kuzochinjwa. Saka iye zvino pari zvino kushanda tese ndokwakanyanya kukosha.